Mangwanani yakanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kubvumbi 25/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Rwendo runo chakachenjedza ndechakatanga. Munoziva hatina nguva nemwedzi chaiyo tabva mudambudziko reimwe dutu mupengo rinonzi Cyclone Idai. Zvinotanzwa kuti kuri kuuya rimwe dutu mupengo rinonzi Cyclone Kenneth.
Sangano reCivil Protection Unit rinoyambira vanhu vemuZimbabwe kugara vakagadzirira kuuya kwerimwe dutu mupengo rinonzi Kenneth.
Tataura kuti sona museveni zvavari kuita kune vamwe vanhu vanopikisa vana Bobi Wine nevamwe, zvinhu zvinoratidza kuti hazvifadzi kuti vange vachiuya muno munyika. Vamunangagwa ngavaonekwo vachitsvaga shamwari dzine udzamu, shamwariwo dzisina zvinhu zvokuti vari kubatirira vavanogara navo. Vamuseveni vagarisa mumasimba.
Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vanotsoropodza mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vamunangagwa vanofanira kutsvaka shamwari dziri nani pana vaJoweri Museveni. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru musangano reCivil Protection Unit vaNathan Nkomo vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kugara vakagadzirirazve kuuya kwerimwe dutu mupengo rinonzi Kenneth riri kutarisirwa kurova zvakasimba kuMozambique, Malawi neComoros. Kunyange vanoona nezvemamiriro ekunze veMeteorological Department vange vati dutu mupengo iri harisi kusvika munyika. Civil Protection Unit yati chakachinjidza ndechekutanga, nekudaro vanhu vari kumbire Muzarabani, Mount Darwin, Mutoko, Mudzi neGokwe North vanofanira kugara vakagadzirira. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru weCPU vaNathan Nkomo.
Rwendo runo chakachenjedza ndechakatanga. Munoziva hatina nguva nemwedzi chaiyo tabva mudambudziko reimwe dutu mupengo rinonzi Cyclone Idai. Zvinotanzwa kuti kuri kuuya rimwe dutu mupengo rinonzi Cyclone Kenneth. Asi tikatarisisa ranzi richanga richibva kuTanzania rorova nyika yeMalawi rigorova nyika yeMozambiki. Asi kana tatarisa pane Mozambiki nesu, rwendo runo hatitori umwe mukana wekurega kugadzirira. Saka patangonzwa yambiro inobva kuvanoona nezvemamiriro ekunze munyika muno nevemusadhaki, tabva tati regai titore mukana wekuzivisa vanhu kuti tingangowirwa futi nerimwe dutu mupengo. Saka ngatigare takagadzirira kupfuura zvataa takaita Cyclone Idai isati yauya.
Saka kugadzirira uku kunoreva chii chaizvo? Munenge muchiita sei?
Sechinhu chinoitika nenzira isinganyatsi kunzwisisika. Kugadzirira kuri paviri. Kugadzirira zvinoreva kuti mapazi ese anotarisirwa kunge achibatsira vanhu atange kugadzirira. Isu veCivil Protection nemapazi edu kusvika kumatunhu epasipasi kusanganisana nemadzishe totarisira kuti vagare vakatarisirawo kuti kana pane zvaakuitika munzvimbo idzodzo vokurumidzawo kutiudza kuti isu tiri kuno tikwanise kuona zvokuita.
Asi katinenge tiri kunzwa ivo vamwe vezvekunze vava vari kuti aiwa pamwe dambudziko iri harisvike kuZimbabwe.
Hatingatori chanzi tinofanira kugadzirira kuti zvinogona kutiringa nekuti hamuzozivi ndosaka rechinzi dutu mupengo rinogona kungopenga uri chiuya nekwatiri saka kupenga ikoko ndokunozotichisa pamberi apo kana tisina kugadzirira saka hatimboregi kugadzirira iko zvino saka tatoudza vese vatinofunga kuti mafashama vanogona kuvabata kunana muzarabani kunana mbire vese nemadzishe vamwe vanokwanisa tonga richitotarisira kuti vatotanga kubva munzvimbo idzodzo dzavanoziva kuti dzinogona kusvikirwa nedutu mupengo iroro
izvi zvinosanganisa zvakare kumanikaland
tataura zvese vana chimani mani nekuti pakangotaurwa kuzi Mozambique iyo chimani mani inowanikwa pedyo nemozambique haungaregi kuitaura haungaregi kutaura chipinge haungaregi kutaura chiredzi haungaregi kutaura mutoko kana nyanga senana mudu kusvika kunana maundaweni nana muzarabani sekutaura kwandaita
mukuru wecpu van nathan nkomo vange vari panhare muharare nablessing zulu westudio 7 mutungamiriri wemdc vanelson chamisa vari kutsoropodza mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa nekukoka kwavakaita mutungamiriri weuganda vayoweri museveni kuti vazovhura zviri pamutemo zimbabwe international trade fair thomas chiripasi anotipa nyaya iyi
vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo pamorgan tsvangirai house nezuro vachamisa vakati hazvikodzere kuti vamuseveni vazovhura zviri pamutemo zviratidzwa zvezetf vachiti vamuseveni munhu anozivikanwa nekutyora kodzero dzezvizvarwa zvenyika yavo
tataura kuti isona museveni zvaari kuita kune vamwe vanhu vanopikisa vana bobby wine nevamwe zvinhu zvinoratidza kuti hazvifadzi kuti vange vachiuya muno munyika vamunangagwa ngavaonekwo vachitsvaga shamwari dzine udzamu shamwariwo dzisina zvinhu zvokuti vari kubatirira vavanogara navo vamuseveni vagarisa mumasimba
hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamuseveni kana ivo vamuseveni pachavo avo vakapinda munyika nezuro kuti vazovhura zviri pamutemo zviratidzwa zvezetf izvo zviri kuitirwa kubulawayo mutauriri wezanupf vasimon kayamoyo vakati titaure nemutauriri wavamunangagwa vageorge charamba nezvenyaya iyi asi vacharamba vakanga vasiri kudayira nharembozha yavo asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yezanupf vakindness paradza vanoti vamuseveni munhu ari kudiwa nevanhu vekunyika kwake nokudaro vanhu vemuzimbabwe havakwanisi kupindira muzvinhu zvinodiwa nevanhu vedzimwe nyika
vamuseveni vari kudiwa nevanhu vekuuganda ndipurezidendi weuganda vakavhoterwa kuuganda saka isu sezimbabwe vari muafrican union is a brother ende museveni akaitawo chimurenga against Idi Amin anga ari chitori munhu mhondi hombe kwazvo zvino kana munhu achinge achidiwa nevanhu vake vekunyika kwake isu sezimbabwe tingapinda papi ipapo
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaconrad gweru vakaudza studio 7 kuti zvakakosha kuti vachamisa vataudzane zvakanaka navamuseveni sezvo vachiti vamuseveni vanogona kubatsira bato ravo sezvo vari musangano remubatanidzwa wenyika dziri muafrica reafrican union
museveni vanogarawo muafrican union ende vane chigaro muafrican union ende zvinenge zvakakosha kuti pava nekudyidzana kwakanaka vachamisawo zvakare vakamirirawo kuzotongawo nerimwewo gore ravachakwanisa kuzotonga ende zvinenge zvakakosha kuti vange vane kudyidzana kwakanaka nevamwe vatungamiri vemuafrica
vachamisa vanotiwo vakazvipira kuita nhaurirano navamunangagwa kuitira kupedza gakava resarudzo dzegore rapera vachiti hurukuro dzavari kuita nevatungamiriri vemamapato madiki hadzina zvadzinobatsira vanoti nhaurirano pakati pavo navamunangagwa ndidzo chete dzinopedza matambudziko ekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushayikwa kwemafuta edzimotokari nemabasa munyika
takavataura vamunangagwa kuti haicho chidhanga chidhanga icho kuumba mombe yevhu woikumira kwavari kuita toda kuti zvinhu zviitike munyika muno pave nekuwirirana kutaurirana kwevanhu vasingawirirani isati yanani navamunangagwa kwete kuri kuvengana asi kupokana pamaonero enyika semapokanana anoita rima nechiedza
Kunyange hazvo vamunangagwa vakakoka vose vakakwikwidza musarudzo kuti vauye vaite nhaurirano, vachamisa vakaramba kupinda munhaurirano idzi, vachiti nhaurirano idzi dzaifanira kutungamirirwa namutongi gava anoremekedzeka akafanana nemutungamiriri wemwe nyika kana munhu akambove mutungamiriri wemwe nyika. Vachamisa vanoti vobato ravo rakatambira tsamba inonzi yakanyorwa nemunyori mukuru mubato ravo vaDouglas Mwonzora, vachinyorera vakuru vakuru vemapurisa, vasori nemauto, vachiti nhengo dzeMDC pamwe neutungamiriri webato iri ndio wakakonzera kuratidzira kwakaitika munyika munandira. Vachamisa vanoti tsamba iyi haina kunyorwa navamwonzora asi nevanhu vane chinangwa chekutsvaga kuti mubato ravo musagadzikane.
Isusu tatiregai tiudze nyika kuti hakuna tsamba yakadai yakabva kupati, uye isu hatinei chekuita nezvakaitika muna January. Zvinozikanwa kuti trade union yedu, ZCTU, baba vedu kana kuti mai vedu ndo vakaita basa rokushedzera zvunhu murunyararo. Vakazoitawo musindo, vakaitawo musindo, asi chinhu chavakaita murunyararo changa chisinei neMDC. Isu kana taakuita mademonstration edu hatiite zvinhu muchimuwande wande, nekuti ribato riri pachena, rinotevedzera bumbiro remutemo. Tinototanga tataura kuti chiata demonstration musi wakati, ichafamba zvakati zvakati, ingenge yanzi yabva kwakati isina kuitwa nesu, haisi yedu, ndo zvakatichitsanangura ipapo.
Asi vaSimon Kaya Moyo vakaudza Studio 7 parunhare kuti sebato reZANU-PF havanei nezviri kuitika muMDC, vachiti vane basa guru rekugadzirisa upfumi hwenyika nekuzadzisa zvavakavimbisa veruzhinji pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rapera. Vachipindura mubvunzo umwe mutori wenhau panyaya yekunzi vari kudyidzana nevaimbova mutungamiriri wenyika waRobert Mugabe, vachamisa vakati havasarudze vatsigiri vavo, vachiti havasati vambosangana navaMugabe kubva pavakabviswa pachigaro. Vanoti vanotoveo neshungu dzekusangana navo semunhu aimbove mutungamiriri wenyika asi havasati vawana mukana wacho. Mashoko ekuti vachamisa vari kudyidzana navaMugabe angava kukonzera kusawirirana muMDC, vamwe vachiti vaMugabe munhu akaurayisa nhengo dzebato iri munguva yavaive mutungamiriri wenyika pamwe nezvakaitika munguva yeguku raHundi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chombo tarisa zviri mumapepa anhasi. Daily News riri kutaura pamusoro pekukwidzwa kwaitwa mutengo wemafuta edzimotikari, kunyange hazvo hurumende ichangobva mukutsoropodza vemabhizimisi pamusoro pekukwidza mitengo yezvinhu kwavari kuita. MuDaily News mekare mune nyaya yekuti vaEmerson Munangagwa navaNelson Chamisa vangangosangana kekutanga kubva zvaitwa sarudzo panorangarirwa vaMorgan Tsvangirai svondo rinouya. MuNewsday mune nyaya yavaMunangagwa avo vanonzi vadoma vanyori vatsva mumapazi ehurumende. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mufungwa dzavo.
Makadi veStudio 7 hanepe renyi yakanaka chaizvo pamberi nayo. Inini handina hangu mashoko mazhinji, ndine zvandibata zvinanzwa paStudio 7 zvekutaurwa nevakuru vedava vanachovenga kuti vachanga vachisunga vanhu vari kuburitsa mari kunze kwemutemo munyika nekudyira mari kunze. Kungotaura chete kuda kungotifadza, pana zvavanomboita nekuti ivo pachavo vanofanira kutanga vatozvisunga ivo. Vese vakuru vakuru muhurumende tiri kuziva kuti mari dzavo vari kubhengera kunze uku, ndikuva vari kubhengera mari dzavo, ndokuva vari kudyira mari dzavo, ndokuva vari kuvakira mazimba avo ikoko. Saka ngavatanga vazvisunga ivo, kana kuti vauda kuti vaone kungosunga vana vezimbabwe vari kutambudzika. Ndo taktiki dzavo dzavada kuita, pana zvavari kumbotaura uri wega wega. Ndatenda zvangu. Ndonzi Richard, ndiri kuCape Town, Northern Cape, South Africa.
Makadi makadi vatereri vezimbabwe paStudio 7, ndine tomaresitu ndinogara muSouth Africa. Ndiri kuda kutsanangura kufambiro rakaita zvinhu muzimbabwe. Zimbabwe yasvika pakundopera, tunga miru wetu wenyika wa Amazon mungangu wa wazi kutumbuwa na kuti zulfamba sayi pachitomboru na mkabipe tomboru na ana hiyo njoo kumziza zizi kuzimba wenyika ya wakumda kumuteri kumamuji
kwa zwai miwa tunga miru wetu wenyika mingi ndo itu wa Joe Mlanga so kwa adizi Zimbabwe adizi tazuna kwa wizu tatambura wakumana sesu isu wangwe vacho tutole wana wadiki ngoto vuya muno ze namo ziya wabereke waka shaya woto ngono ta nizacho azisu kufambira na mabuku wanodiwa sesu zinodiwa mkoti wa una muna noko itira au kana veduwe kumvota zone unzoti tizakadeo aisu tatambura zedu Zimbabwe astai mari maitonya mapindira Zimbabwe gono wakitose wana wangwe Vuni kuose vani, kuzi mwini mwa tungu uri mko tukwa nizeku Zimbabwe chetu. Kesi kwa ango famba mko chaga basa, mko tukwa nizeku Zimbabwe chetu. Haa, vedi we, maripi ndrai uwe.
Masei, hello, mkuma chuo, mkuma reichu tu, mkuma tanoga wande, mkuma blessing zulu hapo. Ndikambo tawarauna ya uwe, imindai. Timu rukubizo munda, rukutiro, Hawa makore 18 ribaba vari muminda dzavadzadza vakapinda pamuna 2000 vachitorera varungu handi munanga vauda kudzosa varungu nanga vauda kudzosa varungu pangopa vakapinda muminda idzi dzainzi torai mavhiyo ina vamugabe panguva humina mugabe ichiita politics dzai munatumira 2000 achitsvuka maelections muna 2003 akapinza vanhu ava achifadza vanhu ava munanga gwa yedu vai mugovernment vati paianzi yava kunzi second republic So saya sudah tahu harus di hei tak kau sorang berita kau faham tu disobai, baca tu disobai gini. Kalau macam mau pergi sihir cerita guna orang pasal nak aku, ibu aku bawa kuriku. Bukan sebab nak siap misho, misho kasarai kafak, mana misho aku akan bawa. Aku akan bawa kuriku. Aku akan bawa tozin. Aku akan bawa tozin. Aku akan bawa tozin. Aku akan bawa 1980 cincu orang gua cincu yang boleh. Kau tu kerja aku bawa kau. Kalau yang dua second republic, papa padu ipa.
Hey, wabereki wote Studio 7 tinofara ngenyaya yekuti kuno kutekawa ku South Africa kuzoshanda mapurazi asi mapurazi atiri kushanda takadzinga varungu ku Zimbabwe asi nhasi varungu vatavaterera kuno ku South Africa asi chirongo chetagona va Emerson Mnangagwa ichina vakoma ED vagona kudzinga vanhu vaya Vavaiti ndo wanoti pe. Oh, votera. Nasi wadzinga kumapurazi. Aya. Ngenye kuti, teka uya kuna isi kumapurazi kuzosevenza. Ateka uvunga kuno South Africa. Asi kwedu ku Zimbabwe. Teka siya, mapurazi aziri. Toda kushanda ku Zimbabwe zedu wa bereki. Tiona wana vedu, mombe zedu. Saka zaka ipei. Tiona wana vedu, mombe zedu, zaka ipei oedu. Pane prazi reri pa kwe siro. Shia udu roti. Chita ara roti. Rakanaka oseiri ya prazi. Maprazi esi ya wana pamba washe vaya. Warikure kete maprazi ya chifura mombe. Mwama chifura muka. Ya wanda tenda angu Studio 7. Aso mnaka kwa zavaita ishika. Azini. Rakanaka. Ndirimu chinji angu. Ndirimu chinji angu. Antiaru kwa ndinu ova. Asi. Wamnaka kwa wakono visa wanu vaya kumaprazi. Nema kauti basara kutende kutembeva chet. Atina kana any production. Mnjika medu. Wamunanga kama kuona zisai warungu. Ifu kumunu. Business sector. Karamakati kudei. Zimbabwe is open for business. Right. Wazinge wamunanga kwa wanuwe. Wazutiambe wa chete wa. Awasu kuna zwaru kuiti. Datenda. Wabereki. Tirembu chinjaka naka.
Kazwai, kazwai, kazwai. Muri ya Zimbabwe. Ni muri ya Studio 7. Kwa muri kwa seri. Ni nyika zosimu wakati kashira kulai. Ndaanishida wata langu pa na weye mindai kana na weye maprazi kunuwa na nangu zingwa ndona chiri chirungwa chakanaka chaesho kutiva ni wakatora maprazi hawa chisimba kufakua rungu watore maprazi hawa apuwe anu anungu na kurima shukuru sewe warunga wano utisusu nikaidi ya Zimbabwe ya zikana na kurima waru wache na wairima chumze chenda kunze kwe nyika zichita kutufumu wende rembele saka yuzi watu na minda ya wango gara wana kana chumze waru kita kumaprazi kwa wazi kurima kana rindu nukwansa kuti juu si mzira ufumu wendu kana wana se kuti sanu pia fipa peruna kuto gona ya papa selina nilidini ya tuko ungo racha jazz na we minda hipe wano wano kuna kurima kuitira kuti isusu upfumi hwedu husimukire. Asi chinondikazochema hurumende chekuti vanhu ivava vari kubiswa munga vachivaitira plani yekuvapa pekugara kuitira kuti vasazonyanya kushushikana sezvo vari vana vemuzimbabwe uye minda iyoyo ndimi futi kavezanup f makanga mavapa saka vapai futi pekugara asi minda imuvape mupe vanhu chaivo chaivo vanokwanisa kurima varungu nokuti vane mishina yakakwana inokwanisa kuita kuti varime isu vanhu vatema hatikwanisi kurima nekuti hatina zvinhu zvakakwana zvikwanisiro chaizvo chaizvo hatina kuzonga tiringaita here purasi rinorimwa nemombe mombe dzinorima kusvika kupi saka haindotitsigira chirongwa ichi chekuti minda ingaitorwe irimwe ndatenda hangu ndizimunyari kutaura
makadi henyu vateereri nenyaya yangu yandirwadza panhau yekuti ZANU-PF ivhu inotitorerazve ivhu minda yakatipa kuziva mugabe namunangagwa vanga vari pamwe chete vachiti ivhu kuvanhu nhasi vakuti ivhu riya ngaridzokere kuvarungu hongu ngaridzokere zvaro saka sitoindepi bcause mangwanazve tichazitora umwe purezidendi omisazve votibva vatidzokerai kuvhu saka vanhu avodzokuti vatambe nesu vachiita mabhora avo ka zvinhu zvakashata zvingaiti munangagwa wakonewa zvikuru watadza bcause nhasi vavana vavose ma99 vazhinji vakaparara chikoro hapana chavakakwanisa kuwana tungati kutanga pa99 tusvika pari zvino vazhinji havana kuwana chikoro nenhau dzokuti vakanzi indai kuminda mitsva nhaye vamunangagwa vaivapo vachiziva nenhau iyoyo asi vakanozvikwanisa kunoti nhasi unovatichikira vati mapurazi ava kutogwa ipapo vanenge vatiposhe ipapo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti mauto eAmerica nehurumende yeAfghanistan akauraya vanhu vazhinji munyika iyi kupfuura zvakaitwa neTaliban nevamwe vavo vanopfurikidza mwero. Mugwaro rakabudiswa neZuro Chitatu, United Nations inoti mwedzi mitatu yokutanga gore rino mauto anotsigirwa nehurumende akauraya vanhu mazana matatu nevashanu vamwe mazana matatu nevatanhatu vakakuvadzwa asi Taliban nevamwe vavurwe vanopfurikidza mwero vakauraya vanhu vanoita mazana maviri nemakumi maviri nevasere vakakuvadza vanhu mazana manomwe nemakumi matatu nevatanhatu. Saudi Arabia yagura misoro yevanhu makumi matatu nevanomwe. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika raudza vatori venhau kuti vazhinji vaurawa vakawanikwa vaine mhosva dzakaita sokupinda mumisangano inokurudzira kutonga kwejekerere, kuumba zvikwata zvinopfurikidza mwero, kuuraya mauto nekuparadza midziyo yehurumende. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvokushandiswa kwemishonga reDrug Enforcement Administration ratanga kusunga vakuru vemakambani anogadzira mishonga yokupedza marwadzo kana kuti opioids. Kushandiswa kwemaopioids aya kwasvika pasisina kunaka muAmerica zvekuti vanhu vazhinji vave kufanawo. Vazhinji vasati vachakwanisa kurega kuashandisa. Dr. Frank Guni vanoti vanogadzira mishonga iyi vari kusungwa nekuti vanonzi vanoisa mari mberi kwehutano hwevanhu izvo zvavanoti zviri kukonzera kufa kwevanhu vazhinji. Nezuro mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vakaudza musangano yavana chiremba kuti hurumende yavo icharamba ichirwa nedambudziko iri kusvika rapera.
Maopioids mishonga inoshandiswa kudzivirira marwadzo kazhinji. Asi ine zvinodhaka zvinoita kuti ukaitora marwadzo anobva aita chiveve, saka hauzonzwa kurwadziwa kazhinji. Asi nerimwe divi mishonga iyi inoita kuti ukaijairira kutora unobva wahakira mairi zvokuti unenge wakutogara uchida kunwa mishonga iyoyo kuti unzwe kuti ndiri kunzwa zvakanaka. Ukaishaya mishonga iyi zvinhu zviviri zvinogona kuitika. Chekutanga, marwadzo anogona kudzoka kana kuti unoita havi iya inonzi pachirungu addiction, yekuti unenge watova addicted, wajairira kutora mishonga iyoyo kunyange usasarwadziwe. Zvoita kuti kuishandisa kwaunoita, ukaishandisa kwenguva yakareba inopfuurikidza imwero unenge wakatarwa nachiremba, zvinozoita kuti zvikanganise utano hwako kubva kunjere, mafungire ako, maitiro ako anenge akushanda. Unenge wava munhu anoita zvokuti ukashaya mishonga iyoyo hauchashanda zvakanaka munjere umu.
Ko ivo vana chiremba vanopirei vanhu mishonga yakasimba kudai vasingatari kuti unofanira kusvika apa uchitora mishonga iyi?
Vana chiremba vanosungirwa nemitemo inoshandiswa kwete muno muAmerica chete asi pasi rese, kuti chiremba paanonyora kuti murwere anofanira kunwa mishonga iyi yakasimba yekunyaradza marwadzo, anosungirwa kuti atare kuti murwere uyu anofanira kunwa mishonga wekwenguva yakati izvichizopera kwenguva yakati. Asi zvinoitika zvino manje ndakuenda kudanho rechipiri, muno muAmerica munopractiswa kana kuti munoitwa, vana chiremba vanoita inonzi protocol medicine, yekuti vanotarisa kuti kana murwere achingoti ane marwadzo akati, iyi ndiyo mishonga yatinongopa. Havazonyanye kudzamisa pfungwa nekubvunzisisa kuti chii chiri kumbokonzera izvozvo chatinofanira kuti tibvise marwadzo iwayo. Nekuti nerimwe divi zvinopa mari, zvinoitikawo ndezvekuti vanogadzira mishonga iyi vanoshandawo nemamwe machiremba, vachivataurira kuti kana iwewe chiremba iwewe ukashandisa mishonga yedu isu tichakupawo zvakati nezvakati zvichikupromota.
Ko zvino tiri kuona kuti vakuru vemakambani anogadzira nokutengesa mishonga iyi zviri pamutemo ava kusungwa. Chii chiri kuitika apa Dr. Guni?
Chiri kuitika ndechekuti makambani anogadzira mishonga yaanonzi mapharmaceutical companies vakushaya hanya neupenyu hwevanhu. Ivo pachavo chavanoita ndechekuti vanenge vachitarisa kuti vawana mari yakawanda sei, pangava pachikamu chegore kana kuti pagore, iya inonzi quarterly or annual profit. Nekuti ivo kumaboard of directors kana kuti varidzi vekambani vanenge vachiti kana mukuru wekambani akaita kuti vawane mari yakawanda, ndo zvinofarira waya anonzi mashareholders, nekuti vanowana madividends akawandawo. Saka vakungotarisa nyaya yemari. America inotenderera nenyaya yemari. Saka munhu wega wega ari pabasa, kana takatarisa iwo makambani waya anogadzira mishonga, chavakananga kuwana mari yakawanda. Saka vari kungotengesa mishonga iyi kuti vawane mari, asi izvozvo zvakuisa upenyu hwevanhu panjodzi. Vari kusungwa vakupfurikidza mwero pane zvinotenderwa kuti varambe vachiita, uye vamwe vacho vakuisa tumwe tunowedzera tunenge tumuchetura mumishonga iyi, toita kuti vanhu varambe vachiita kuzvidokwa-dokwa zvokuti varambe vachida kunwa mishonga iyoyo kunyange vasisakodzere kuti varambe vachiinwa. Izvozvo zvakare zviri kuita kuti vanhu vasungwe nekuti zvaakupfurukidza mwero.
Dr. Frank Guni vachitaura neStudio 7 vari muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reCivil Protection Unit rinoyambira vanhu vemuZimbabwe kugara vakagadzirira zvekuuya kwerimwe dutu mupengo rinonzi Kenneth. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanotsoropodza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vaMnangagwa vanofanirwa kutsvaga shamwari dziri nani pana vaYoweri Museveni. Ndopanoperera nhau dzedu dzanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.